mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Asi ngatizive kuti nerimwe divi zvinhu zvakashata zvikuru paekonomi yeZimbabwe nokuti kunondotenga vanhu ikoko kungava kuna na South Africa kana kupi ndokwavari kutocreata mabasa ikoko nokuti pese pese paunotenga kungava kuzvikonyika kana muZimbabwe ndopa unenge uchicreata basa ipapo.
Hurumende inomisa kwemwedzi mitanhatu kubhadharwa kwemutero pane zvimwe zvinhu zvinounzwa munyika zvakaita seupfu, mafuta, mupunga, shuga nezvimwe.
Saka shuwa dai vakuru vakambotarisisa kuti timbomira hedu kushandisa bhondi, tomboshandisa US dollar, zvingave nani pamwe kutambura kwavanhu kungapera.
Sangano reNational Consumers Rights Association rinoti kukwidzwa kwemitengo yezvinhu kuchaomesera vanhu vagara vane mutoro mukuru pamusoro pemihoro yavo mishoma.
Futi yaakashandisa R15 ifuti yatirikugara tichinzwa madebates achiitika kucongress kuti futi haizi futi inofanira kuvhumidzwa kutengwa nevanhu ifuti dzakagadzirirwa nyaya dzehondo.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kushanyira guta reBuffalo mudunhu reNew York kunosangana nemhuri dzevanhu gumi vakapfurwa vakafa mune imwe supermarket nemusi weMugovera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro hurumende yakazivisa kuti kwemwedzi mitanhatu iri kutevera hurumende haichabhadharisa mutero wekupinza zvinhu izvi munyika kana kuti import duty. Zvimwe zvezvinhu zvakataurwa nehurumende zvinosanganisira mupunga, flour, cooking oil, sugar, munyu, majarini, upfu, sipo nezvimwe. Hurumende iri kuedza kugadzirisa mamiriro ezveupfumi. Svondo rakapera hurumende yakarambidza mabhanga kukweretesa mari. Nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kunyange hazvo zvaitwa nehurumende izvi zvichiita sekuti zvinobatsira vanhu panguva pfupi, hazvina zvazvinobatsira nyika mukugadzirisa mamiriro enyaya dzezveupfumi.
Ndinoona sekuti zvina paviri pokuti zvinogona kunakira vanhu kuti zvinhu izvozvi zvisokunzwa kwandatomboita nhasi kuti zvimwe zvacho hazvichatoyanikwi muzvitoro zvemuZimbabwe. Saka kuti zvikwanise kutengwa kuzhe pasina duty inenge ichachajwa kuti zvipinde munyika zvinozoita zvinhu izvozvi wanikwe muZimbabwe pamwe chete nokuti zvinge zvakachipa kana zvapinda muZimbabwe zvine zvawanda vanhu vachinji vatoteka kuna na South zvawanda muZimbabwe zvachipa vanhu vaakuzviwana. Asi ngatizive kuti nerimwe divi zvinhu zvakashata zvikuru paekonomi yeZimbabwe nokuti kunondotenga vanhu ikoko kungava kuna na South Africa kana kupi ndokwavari kutocreata mabasa ikoko nokuti pese pese paunotenga kungava kuzvikonyika kana muZimbabwe ndopa unenge uchicreata basa ipapo pamunhu waunenge uchitengera pabusiness raunenge uchitengera iroro. Saka izvozvo hurumende ngaizvione kuti zvinhu zvairi kuita izvi zviri kuendesa mabasa kwacho kunondotengwa navanhu ikoko. Zvekare vari kuendesa futi mari inokosha yamaus dollar yaidere ichinge ichishandiswa muZimbabwe kuti ikwanise kutenga zvimwe zvinhu zvatisina muZimbabwe zvakaita sepeturo, zvakaita sana diesel. Saka zvina paviri pamwe ndo saka hurumende yati kusvika mwedzi mitanhatu inotevera vakaita saizvozvo
vanhu veruzhinji vanga vane basa rekuti tenga flower kana kuti mipunga nemajarini nezvimwe zvakadaro kubva kunze kwenyika kubatsira vamwe vanhu vari kunze kwenyika asi munyika mavo zvinhu zvisingafambi. Munoona sekuti ruzhinji rwevanhu runotarisa nyaya iyi nenzira iyoyo?
Ruzhinji rwavanhu haruhwisisi izvozvo. Ruzhinji rwavanhu runotoda dzidziso yenyaya dzemari. Ruzhinji rwavanhu runotoda dzidziso yekuti umwe nomumwe wedu ngaakwanise nepaanogona napo kuzvidzidzisa nezvemari. Mumwe nomumwe wedu ngaakwanise paanogona napo kukwanisa kuumbiridza iye yatinati ikonomi yake kuti panomonaka zvinhu. So kunaka kwazvino ndi zvakamboita paiva neUS dollar, vanhu vanobva vakwanisa kushandisa mari yezvi nenjere mukati kukreata maikonomi avo ivo pachavo. Nokuti ikonomi dzedu dzokuzimbabwe dzinotidetsei kuti ikonomi dzinogadzirirwa kunge dzakanakira vashoma chete. Padzinokunakira iwewe ipapo, chigadzirawo mari, chishandisawo mari dzako zvine musoro kwatoti kurima mari kuyoko. Zvekare vanhu ngatizive kuti patinondotenda kunze kwenyika kuyo idzi dzizohombe iyoyo. Pawotenga ipapo, kungava kuDubai, kungava kuChina, kungava kusouth, ndiwo pawatocreata basa rako ipapo. Chireka kuzodzoka kuZimbabwe wakuti ko basa rangu riri kupi, iwe wandokumura mari dzako mhiri kwaunenge waenda ikoko. Saka ngatidzidze kuti zvinotinetsa munyika tikwanise kuzvigadzirisa munyika imomo, zvatinoti kuda mainnovations aya kuti tozviwana sei munyika medu panguva dzino. Pamwe hurumende zvekare ndopayati for the next 6 months shet tomirira ipapo. Pamwe vari vachida kuti vanhu after 6 months idzodzo vakwanise kufunga kuzvigadzirira nokushandisa mari dzavanowana munyika mavo, zvinozoita kuti vacreate mabasa avo navana vavo munyika yavo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo. Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Zvichakadero, sangano rinowira kodzero dzevatengi reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rinoti kukwidzwa kwemitengo yezvunhu kuchaomesera vanhu vagara vane mutoro mukuru pamusoro pemihoro yavo mishoma. Mutauriri weNACORA amai Lindi wePilime vanoti zvingave nani kuti hurumende ikaita hurukuro munyika pamusoro pekuti pari zvino nyika ishandise dhora rekuAmerica, dhora remunyika rigoshandiswa kana dhora remunyika rasimba.
Mitengo yasvika pasingachakwanisiki neruzhinji rwevanhu muno muZimbabwe. Zvingabetsere kuti tidzokere mukushandisa US dollar, nokuti bond chairo udzamu hwaro wadzikira zvisingaiti. Izvi zvaiva kuita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda zvikwire. Tikatarisa kuti mutengo wefuel wakwira, mutengo wemagetsi wakwira. Zvese izvi zvakusundira kuti mutengo wechikafu naiwo ukwire. Iko zvino neshugawo mutengo wayo wakwira, vanhu havachakwanisi kuti vazvitenge. Zvapa mitengo isingaiti. Kana takatarisa kuti ivo vanhu vacho vanofanirwa kutenga vari kutambira mabhondi, mabhondi achanyanyobetsera, atowedzera kutambura kuri kuita vanhu. Ipapo mutengo zvairi kukwira kudai, mari iri kutambirwa nevanhu haisi kukwira. Saka zvinoreva kuti vanhu vanoramba vachingowedzera kutambura, havasi kubatsirikana. Bhondi pachara harisisina zvariri kubatsira pano muno munyika. Saka dai zvaibvira zvaongororwa kuti kumboshandiswa US dollar, kusvika panguva yatichaona kuti mari yedu neupfumi hwenyika yedu wave nechiremera chiri nani, chichaita kuti vanhu vakwanise kushandisa mari yemunhu. Saka shuwa dai vakuru vakambotarisisa kuti timbomira hedu kushandisa bhondi, tomboshandisa US dollar, zvingave nani pamwe kutambura kwevanhu kungapera.
Avo vange vari mutauriri weNational Consumer Rights Association amai Lindi wePilime vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Vechidiki vakaita musangano wekuzeya mafambiro akaita chirongwa chemusangano weZimbabwe Electoral Commission neNational Youth Council wakaitwa kubva musi wechishanu kusvika musi wesvondo muHarare. musangano uyu wanga uri wekubatsira vechidiki kuti vanzwisise mafambiro akanaka esarudzo. Gurukota rezvemitambo nevechidiki Kirsty Coventry nemumiriri weSwitzerland kuZimbabwe vaNicolin Jäger vakakurudzira vechidiki kuti vabatsirewo mukuvakwa kwenyika. Mumwe wevechidiki aikokera musangano uyu ari mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reH Foundation vaJohn Muchenje. Aita hurukuro na Evans Zininga weStudio 7.
Chekutanga kubva musi weFriday kusvika musi weSunday muHarare manga mune musangano wanga uripo wakaorganizwa neZEC ne Ministry of Youth ZYC and AU. Unova musangano wanga wakanangana maringe nekukurudzira vechidiki kuti vaparticipate mumaelections muZimbabwe. Pachiti kuparticipate tirikureva meaningfully and actively, kuti ngoparticipate just kuvota.
Nyaya dzaitaurwa nezvadzo pamusangano uyu ndedzipi?
Munharura dzakataurwa takakurukura zvakawanda uye taioneswa nekudzidziswa basa rinova basa rezeki. Nekuti zvii zvatinotarisira isusu sevanhu kubva kuzeki mizvunzo yakavhunzwa nevechidiki yakanga yakawanda vachipindura kuburikidza nekuti isusu takazivawo kuti zeki mavoters roll inopa maparties uye nemacontestants ese. Then also zeki inokurudzirwa kuti iburitse maresults nemutemo wenyika 5 days after the elections. So ndinoti zvatakadzidza zvese nemibvunzo yataivhunzwa uye zvatakaona mukana wokuita go through the process yekuvota kubva pavota registration kusvika pavota accounting and announcement of results. So ndinoti zvatakadzidza ipapo zvakabatsira kune vechidiki zvakatibatsira kuti tione kuti basa rezeki rakambomira sei uye basa ravari kuita nemazvo here.
Tanzwa kuti pakanga paine vatauriri vakuru vakasiyana-siyana, ndevapi vaviri vatatu vamunganongedzera?
Paungano iyoyi pakataura vatauri vakawanda. Ndichatanga hangu nevemuno muZimbabwe vakanga varipo, Honorable Dr. Kirsty Coventry anova iye mukuru wemayouth muno muZimbabwe na national chairperson weZEC vakanga varipo, commissioner Chigumba vakanga varipo vachitaura zvekare nemayouth vakaungana paungano iyoyo.
Saka imi sevechidiki makatambirana sei nenhaurwa dzakaturwa nevakuru vakanga varipo?
Isu sevechidiki tinotambira zvakanyanya masangano akafanana newaya tirikuita anotionesa nekuti vhura njere dzedu, nekuti dzimwe nguri ndinongoverenga munewspaper ndobva ndanyarara, asi ndikange ndoramba ndichikomedzerwa nekudzidziswa nekuoneswa mabasa anotarisa kuti zeka vanonga achiita uye vachitipindura vachitiudza zvavanofanira kuva vachiita. Zvinoisa kurudziro neyatinoti trust muvana vechidiki panyaya dzekuti tiparticipate maelections. Nedzimwe dzenguva tinongoudzwa manewspaper vanotaura vakasiyana-siyana tombva tasviba nekuora mwoyo, poita yatinoti vota apathy, vana voregedza uro voramba kuenda kunovhota. Asi zvikange zvichibuda pachena zvichionekwa zvinhu zvinokurudzirwa, zvinotikurudzira isu vechidiki nevamwe vakatirisha nyika ino kuti vakwanise kuridza kuvhota muna 2023.
Uyo ange ari mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reH Foundation vaJohn Muchenje vachitaura parunare naEvans Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu zana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe 169 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi masere nevana 5484. ukuo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvipfumbamwe nemazana mana ane makumi matatu nemumwe 249,431 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamirioni matanhatu ane zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 6,131,637 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni mana ane zviuru mazana matatu ane makumi masere nechimwe nemazana mana ane makumi mana nevatanhatu 4,381,446. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mune dzimwe nawo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kumusangano wenyaya dzezvemvura uri kuitwa kuSingapore. VaChiwenga vakazivisavo kuti vari kumusangano uyu vachatarisisa kuona kuti Zimbabwe ingatengawo zvombo zvehondo here kubva kunyika iyi. Senator Angeline Tongogara nezuro vakati uori hwanyanya muZimbabwe vachiti upfumi hwenyika huri kupiwa nevanhu vashoma vari pamusoro vanodzivirira avo vari kuita zveuori kuti vasasungwa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo makadiko vashamarari vese Studio 7 ndongotora pamusoro pemurume uyo wakarora umweni murume vanhu vaitoziyana zive zvinorwadza kuti vabereki vapemberere veiti taona muroora muroora watoita apa asi muroora kwaye murume umweni zvinorwadza ndichipesera angu ndichiti haiwa mukomana ngaapinde ndini zvangu zvingwingwi kumusha ndobva kuchipinge kwamariya uno ndosouth africa eastern cape
aiwa ndabatikana vanhu vamwari ndinyaya yakaitika kuhonde valley muzimbabwe mune vasikana vakanaka zvokuti ndatenderera zimbabwe ndichitsvaga vasikana vakanaka vari kuvakawanda zvokuti asi ndopo unowana umwe murume achida kufemera mugodzi meumwe murume akomana aiwa mwari ndevapindira ndapota ende ndarwadziwa vana vemuzimbabwe vakanaka zvokuti iwo ubva wada umwe murume zvandiremera
koma tanonoka wande
I want to talking about the guy is talking about the dialogue ekuka party karozi nanzi united alliance or something like that I don't know Listen, bruh, we are not going to accept nonsense this time. Now, we're talking about the dialogue. What is the dialogue? Iwe, nechipati chako ichocho, nezanpf, batanai, mugadzire nyika yacho, tuone. Why so scared kuenda kuma general election kana muri party? Why so scared come 2023 by election? Takakuudzai tikati this is a new game, this is a new movement. So, come 2023, we are waiting for that. Sorry to say that to you.
Inini ndini Kruger ndiri kuno kuEastern Cape ndinoti vamunangaro avo zvavakonawo kutonga ngavasiyirewo umwe amboitawo nenzira yaanogona nayo paine kurambira nepachigaro uchiona kuti uri kuonawo kutonga nyika iyai seyefemili kai yekuti kwanzi ndeyangu hazvizi zvefemili seuchifi kana usabhuku unonzi kwanzi handihwo mudzinza rekwedu aiwa kana munakonewa ngapewo umwe umwe wambozamavo handiti ndozi ipapa pachoso kuti vanhu vasiyi vachirova vanhu vachidana vanenge vari kuona vanhu kuti aiwa hapana zvatiri kugarira kuzano peita tiinde ku3c because vanhu vanenge vachiona kwavanenge vachifarira kwavanenge vachiona kuti uku kuri kuitika zvinhu zvine future saka ivo kana vachiona kuti vakona kutonga ngavapewo umwe wechigaro ichi
pa Studio 7 inindoda kungotaura nyaya munzura munzura haachisina chake ukanzwa mumusic kana paipa kungotaurwa zvamunzura zvezviri nyaya nyaya dzekupikisana nevanhu munzura munzura zvoenda kukoti munzura zvoenda inyaya yekupikisana nevanhu manje next year haana chake next year ana kana MP ana kana kansela anosara ndokutopera kwake uyo asina basa wedu yenyaya yemuzvipatara ndoinondorwadza mabatiro emuzvipatara dai mamborwarirwa mamboenda mamboona zviri ikoko aiwa tinongoti ngaapinda ake mukomana
ya ini ndinobva papolokwane apa ndonzi nyandoro mucheka tiri papolokwane apa ndirudawo kutaura kuti isusu nhamo yataona muno mujonumu munangarwa kazvichiita ngaabve ake sisi ngaimbopinda timboonawo zvimwe zvinyuwa ndaneta nezvisharo izvo bhozi zvokunyengedzwa nyengedzwa nevanhu vasina basa vana munangazava taneta navo chimboisaiwo chamisa timboona akakwanisavo temu yake totsvagawo umwe futi tingodero tichichinja tichichinja kwete kuti munhu wani unotonga 20 years ari 1 aiwa ngaambobvapo munangaza ana basa
pamusoro Studio 7 ndinoitwa Success Progress ndinogara kuno Cape Town ndekumbira kudai Mwari Baba vapindira vaisa hurumende yejekerere CCC vaibatsira chabatsirawo nezimbabwe vatambura vazara paspace vavakuvengwa nedzimwe nyika nokuda kwehurumende yeudzvanyiriri Mwari Baba ngavapindire Mwari Baba ngavapindire Mwari Baba ngavapindire nevari kumaruwa ngavapindire madzishe mapurisa masoja ngavachinje ngavaende kuhurumende yekusaruzhinji ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kambani yeAmerica yeMcDonald's inoti yatanga kutengesa mabhizimisi ayo muRussia anosanganisa nzvimbo dzekudyira kana kuti marestaurants anoita mazana masere ane makumi mashanu 850 uye dzine vashandi vanoita zviuru makumi matanhatu nezviviri 62,000 zvichitevera hondo iri pakati peRussia neUkraine McDonald's inoti haichakwanisi kuramba ichiita bhizimisi muRussia ichiti zviri kuitika munyika iyi hazvienderani nezvinangwa zvekambani yeMcDonald's muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nomudzimai wavo amai Jill Biden nhasi vanotarisirwa kushanyira guta reBuffalo mudunhu reNew York kunosangana nemhuri dzevanhu vakapfurwa vakafa nemusi wemugovera murume wechichena ane makore gumi nemasere anonzi akapinda musupermarket iri munzvimbo yeBuffalo inogara vanhu vatema vazhinji akatanga kupfuura vanhu vatema muchitoro ichi pakafa vanhu gumi murume ari kunzi akapara mhosva iyi anonzi anotevera vanhu vane rusarura vasingadi vanhu vechitema kana mamwe marudzi nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti vanhu vechichena vazhinji vave kutya kuti vanhu vemarudzi asiri echichena vava kuwanda muAmerica zvinova zvinovatyisa vamwoyo vanoti izvi zvinoonekwa kuti zvakaitirwa muruvengo rwevanhu vechitema nevamwe vasiri vechichena
chekutanga toda kuti nematambudziko kune mhuri dzashayu dzarasikirwa nehama dzavo paincidendi yataona incident yaitiwa nemunhu ari racist munhu asingafarire vanhu vatema or ndingangoti anyone vari non white munhu according zvatiri kunzwa munhu agara ari munhu ane maissues aikasinga munhu angasingafaniri kuti awane kutenga weapon futi akashandisa R15 ifuti atirugara tichinzwa madebates achiitika Congress kuti futi haizi futi inofanira kuvhumidzwa kutengwa nevanhu ifuti dzakagadzirirwa nyaya dzehondo and also I think infana kuti ichinjwe magazini yayo kuti isaite fully automatic sezvairi because ifuti inouraya vanhu vakawanda saka zvoratidza kuti problem yefuti munoma America iri kuramba ichienderera mberi it's worse necase yaitika kuBuffalo because kwanga kune nyaya yeracism mukati.
Iyo nyaya yefuti yamuri kutaura yekuti inyaya iri kuramba ichinetsa muAmerica chinotadzisa kuti Congress iite mutemo unogona kuti vanhu vasatakura kana kushandisa futi kana kutenga futi dzorudzuku chii
chirunyanya unetsa maRepublicans muParliament muCongress maRepublicans iwo ari kuti Second Amendment yeConstitution yeAmerica inovhumidza umwe neumwe munhu kuti ave nefuti kuti azviprotect therefore vanotowana support yakawanda panyaya dzemari dzinobva kuNRA. NRA iNational Rifles Association ndiyo union yaningati organization hombe association inorepresenta magun owners and vanocontributa chaizvo kumacampaign mapolitical campaigns emaRepublicans aya kuti vakwanise kurana macampaigns avo so because of that in the fact yekuti most Republicans ndiyo anofarira zvefuti izvi masupporters avo so masenators aya nemacongressmen vari divided on party lines kuti mutemo uchinjwe so that kuisiwe marestriction kune vanhu vangatengeserwe futi especially vanhu vanozikana vanemaproblems mamental issues or people who have violent tendencies or vanhu vanozikanwa kuti havazi stable vanhu vasingafaniri kuti vapuhwe mukanwa wekuti vatenge futi dzakaita semaR15 atiri kuona aya ari kuuraya vanhu.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inomisa kwemwedzi mitanhatu kubhadharwa kwemutero pane zvimwe zvinhu zvinounzwa munyika zvakaita seupfu, mafuta, mupunga, shuga nezvimwe. Sangano reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rinoti kukwidzwa kwemitengo yezvinhu kuchaomesera vanhu vagara vane mutoro mukuru pamusoro pemihoro yavo mishoma. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kushanyira guta reBuffalo muNew York kunosangana nemhuri dzevanhu gumi vakapfurwa vakafa mune imwe supermarket nemusi wemugovera. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.